zviripo ndozvokuti zvinhu zvese zvavakaparura zvinoratidza kuti ndo zvinodiwa kuitwa. Chasara chinoita kuti vanhu vagozotendeseka nezvavanoita ndechokuona zvichiitwa. Ndo zvikuru zviripo. Zvinhu zvavakabudisa zvacho zvese zvakaratidza kuti ndo zvinochemerwa nevanhu kuti dei zvaitwa. Chikuru ndechekuti hurumende pachayo inoda kuti idzose yatinoti muchirungu discipline. Chachavamo ndezvongoti mazvake mazvake. Chavakatanga ndechekuti bhajeti rikaitwa rofanirwa kuteverwa. Saka wakanatsa kutiratidza kuti anda kuti government ioperate ine kadiscipline kokuti inofanirwa kutevedza mutemo wainenge yazvipa chayo. Kechipiri chatakafara nacho inini hangu chakaratidza futi kuti iye anotiwo bhajeti rangu rinofanirwa kuti tingodya izvo zvatinenge tatsvaga tawana.
Asi kune vamwe vajokonya vari kuti bhajeti iri harina kunangana nekubatsira varombo. Munoti hanzi nenyaya yemitero yakaiswa?
Hai, idzo dzingava pfungwa dzevanhu dzavanovona. Handifungi kuti urape ronda rakuvara kuti urirape kwachatomboita kurwadziwa. Zvaazvaita nyika ino yaasvika pane ronda rinonetsa kurapa. Saka panotomboti paitike zvakadaro kuti zvidzokere munzira yakarurama. Vanhu vangaona saizvo nokuti vanhu vemuZimbabwe pachavo vanokarira kurasa zvinhu zvakawanda. Tata akuraramwa umwe upenyu hunopfuura vanoti pa donation. Standard of living yatinayo muZimbabwe yanga yakanyanya. Haungambofungidziri kuti inyika ina vanhu vane 90% vasina mabasa. Asi vanhu vane vachingowana upenyu hwakanaka vanhu vachipfachuka vachienda mberi. Saka panoda kuti pabodzoswa pasi paone kuti vanhu vafamba nomutemo vapinda mumutemo. Hakuna varuri kubatsira murombo nomusi nomurombo vese. Riri kuvabata bhajeti racho. Umwe noumwe achawana paanotsunywa napo pacharwadza. Paanozoti ndoregedza uori wandanga ndichiita. Uori hwanga hwawandisa hakuna asiri kuita. Zvoreva kuti kubva kumusoro kusvika pasi uori hwanyanya. Uyezve ikonomi yedu yeZimbabwe ndo yakanyanya kuva informal kupfuura dzimwe nyika dzose dzepasi.
Ko, panyayawo yekuti havana kujekesa pamari inofanira kunge ichishandiswa munyika uye kuti pamari yekunze nebond noti zvakamira sei, hanzi havana kujekesa?
Ipapo kungoti vanhu zvedu tinokurumidza kukanganwa. Nyika yega yega ine mapato maviri anotarisa nezveikonomi. Hurumende inodhira neinonzi iyo fiscal policy. Zvinoreva kuti ndokunotengwa zvinhu nedevelopment yakawanda. Kwozouya reserve bank inofanirwa kuva yakazvimirira iri yoga inoona nezvemari. Saka zvakaitwa nezuro mubhajeti zvazviri zvefiscal policy. Zvinonana namutero nezvinozonge zvichitengwa. Ava reserve bank vachauya neavo monetary policy. Ndo panozotaurwa nyaya yekuti mari dzamira sei. Dzakabatana here, bond rakazomira sei, forex yakazomira sei. Reserve bank inowanza kubudisa izvo muna January. Vanhu apa vanga vachifungidzira kuti vamutumini vachataura zvese nemari. Havagoni kudaro mutemo hauvabvumiri. Kana ukataudza mutemo chaiwo haubvumiri kuti vataure nezvemari.